Revhitiko, chitsauko chemakumi maviri neshanu. Jehovha akati kuna Mozisi paGomo reSinai, “Taura kuvaIsraeri uti kwavari, ‘Kana mapinda munyika yandichakupai, nyika pachayo inofanira kucherechedza Sabata kuna Jehovha. Kwamakore matanhatu dyarai minda yenyu, uye kwamakore matanhatu dimurirai mizambiringa yenyu mugounganidza michero yayo. Asi mugore rechinomwe nyika inofanira kuva neSabata rokuzorora, Sabata kuna Jehovha. Musadyara minda yenyu kana kudimurira. Kwamakore matanhatu dyarai minda yenyu, uye kwamakore matanhatu dimurirai mizambiringa yenyu mugounganidza michero yayo. Asi mugore rechinomwe nyika inofanira kuva neSabata rokuzorora, Sabata kuna Jehovha. Musadyara minda yenyu kana kudimurira mizambiringa yenyu. Musakohwa zvinomera zvoga kana kukohwa mazambiringa amagoko. Nyika inofanira kuva negore rokuzorora. Gohwo ripi neripi renyika reSabata richava zvokudya zvenyu, zvako iwe, murandarume wako nomurandakadzi wako, uye mushandi nomuyeni agere pakati penyu, pamwe chete nezvipfuwo zvenyu nemhuka dzesango dziri munyika yenyu. Zvibereko zvose zvomunyika zvingadyiwa. Verengai maSabata manomwe amakore, makore manomwe akapetwa kanomwe, kuitira kuti maSabata manomwe amakore akwane nguva inoita makore makumi mana namapfumbamwe. Ipapo urayire kuti hwamanda iridzwe kwose pazuva regumi romwedzi wechinomwe, pazuva rokuyananisira. Ridzai hwamanda munyika yenyu yose. Tsaurai gore ramakumi mashanu mugoparidza rusununguko munyika yose kuvagari vayo vose. Richava jubhiri kwamuri. Mumwe nomumwe wenyu anofanira kudzokera kune zvake, uye mumwe nomumwe kumhuri yake. Gore ramakumi mashanu richava gore rejubhiri kwamuri. Musadyara uye musakohwa mazambiringa amagoho, nokuti ijubhiri uye rinofanira kuva dzvene kwamuri. Idyai chete zvinotorwa kubva muminda. Mugore iri rejubhiri munhu wose anofanira kudzokera kune zvake. Kana mukatengesa munda kuno mumwe womunyika menyu kana kutenga kwaari, musabiridzirana. Munofanira kutenga kubva kuvagari venyika yenyu zvichienderana nouwandu hwamakore kubva pagore rejubhiri, uye iye anofanira kutengesa zvichienderana nouwandu hwamakore asara okukohwa zvirimwa. Kana makore awanda, munofanira kuwedzera mutengo, uye kana makore ari mashoma, munofanira kudzikisa mutengo, nokuti zvaari kukutengeserai ndizvo chaizvoizvo uwandu hwezvirimwa. Musabiridzirana, asi ityai Mwari wenyu. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Teverai mitemo yangu mugochenjera kuti muteerere mirayiro yangu. Ipapo muchagara makachengetedzeka munyika. Ipapo nyika ichabereka zvibereko zvayo, uye imi muchadya kusvikira maguta mugogara makachengetedzeka. Mungabvunza muchiti, ko, tichadyei mugore rechinomwe kana tisingadyari kana kukohwa zvirimwa zvedu? Ndichakutumirai ropafadzo mugore rechitanhatu, zvokuti nyika ichabereka zvinokwana makore matatu. Pamunodyara mugore rorusere, muchadya kubva kuzvirimwa zvakare, uye mucharamba muchidya kubva kwazviri kusvika gore rechipfumbamwe rasvika. Munda haufaniri kutengeswa nokusingaperi, nokuti nyika ndeyangu, uye imi muri vatorwa navaeni kwandiri. Munyika yose yamuchatora munofanira kutendera kudzikinurwa kwenyika. Kana mumwe wavagari venyika yenyu akava murombo akatengesa zvimwe zvezvinhu zvake, hama yake yepedyo inofanira kuuya kuzodzikinura zvakatengeswa nehama yake. Zvisinei kana munhu ashaya angamudzikinura zvinhu izvi, asi iye akazobudirira akawana nzira dzakakwana dzokuzvidzikinura, anofanira kupima kukosha kwomutengo wazvo kubva pagore raakazvitengesa agodzosera zvasara pamuripo wazvo kumurume waakazvitengesera. Ipapo angadzokera kune zvake. Asi kana akashaya nzira dzokumudzorera nadzo, zvaakatengesa zvicharamba zviri mumaoko omutengi kusvikira gore rejubhiri. Zvichadzoserwa mugore rejubhiri, uye iye achagona kudzokera kune zvake. Kana munhu akatengesa imba muguta rino rusvingo, anoramba aine mvumo yokuidzikinura kwegore rose shure kwokutengeswa kwayo. Munguva iyoyo anogona kuidzikinura. Kana isina kudzikinurwa gore risati rapfuura, imba iri muguta rino rusvingo ichava yowakatenga nezvizvarwa zvake nokusingaperi. Haifaniri kudzorerwa pajubhiri, asi dzimba dziri mumisha isina kukomberedzwa namasvingo dzinofanira kuonekwa sesango. Dzinogona kudzikinurwa uye dzinofanira kudzoserwa mujubhiri. VaRevhi vane mvumo nguva dzose yokudzikinura dzimba dzavo mumaguta avaRevhi anova avo. Naizvozvo zvinhu zvavaRevhi zvinogona kudzikinurwa, zvichireva kuti imba inotengeswa muguta ravo ripi neripi inofanira kudzoserwa muJubhiri, nokuti dzimba dziri mumaguta avaRevhi zvinhu zvavo pakati pavaIsraeri. Asi mafuro amaguta avo haafaniri kutengeswa, inhaka yavo inogara nokusingaperi. Kana mumwe wehama dzenyu akava murombo uye asingagoni kuzviriritira pakati penyu, mubatsirei sezvamunoita mutorwa kana mueni kuti arambe achigara pakati penyu. Musatora mhindu yemhando ipi zvayo kubva kwaari, asi ityai Mwari wenyu kuitira kuti hama yenyu irambe ichigara pakati penyu. Hamufaniri kumukweretesa mari muchiti ichazobereka mhindu kana kumutengesera zvokudya zvine mhindu. Ndini Jehovha Mwari wenyu akakubudisai kubva muIjipiti kuti ndikupei nyika yeKenani uye kuti ndive Mwari wenyu. Kana mumwe wehama dzenyu akava murombo pakati penyu akazvitengesa kwamuri, musamuita kuti ashande somuranda. Anofanira kubatwa somushandi wamaricho kana kuti mushanyi ari pakati penyu. Anofanira kukushandirai kusvikira gore reJubhiri. Ipapo iye navana vake vanofanira kusunungurwa, uye achadzokera kurudzi rwake nokuzvinhu zvamadzitateguru ake. Nokuti vaIsraeri varanda vangu vandakabudisa kubva muIjipiti havafaniri kutengeswa senhapwa. Musavatonga noutsinye, asi ityai Mwari wenyu. Nhapwa dzenyu dzechirume nedzechikadzi dzinofanira kubva mundudzi dzakakukomberedzai. Munogona kutenga nhapwa kubva kwavari. Munogona kutengawo vatorwa vashanyi vagere pakati penyu nemhuri dzavo dzakaberekerwa munyika yenyu, uye vachava pfuma yenyu. Munogona kuvaita nhaka yavana venyu uye kuvaita nhapwa kweupenyu hwavo hwose, asi hamufaniri kutonga vamwe vaIsraeri zvakaomarara. Mutorwa kana mushanyi pakati penyu akava mupfumi, uye mumwe wavanhu venyika yenyu akava murombo akazvitengesa kumutorwa agere pakati penyu kana kumhuri yomutorwa, anoramba ane mvumo yokudzikinurwa mushure mokunge azvitengesa. Mumwe wehama dzake anogona kumudzikinura. Baba munini vake kana mwanakomana wababa munini vake kana hama yake yapedyo worudzi rwake angamudzikinura. Iye neanomutenga vanofanira kuverenga nguva kubva pagore raakazvitengesa kusvikira pagore reJubhiri. Mutengo wokusunungurwa kwake unofanira kuenzaniswa nemari inoripwa mushandi wemaricho kwamakore iwayo. Kana kuchine makore akawanda asara, anofanira kuripira rudzikinuro rwake chikamu chikuru chemari yaakaripirwa. Kana kwasara makore mashoma shoma gore reJubhiri risati rasvika, anofanira kurangana naye agodzosera mari yorudzikinuro rwake zvichienzaniswa namakore ake. Anofanira kubatwa somushandi wemaricho gore rimwe nerimwe. Munofanira kuona kuti tenzi wake haamutongi zvakaomarara. Kunyange zvake asina kudzikinurwa neimwe yenzira idzi, iye navana vake vanofanira kusunungurwa mugore reJubhiri, nokuti vaIsraeri ndevangu savaranda vangu, varanda vangu vandakabudisa kubva muIjipiti. Ndini Jehovha Mwari wenyu.